ari mufundisi wanga ari muvhangeri daikutaura kuva muvhangeri kwavo kunooneka pakuda kuti vhangeri zvikire kune munhu wese kunzvimbo dzakasiyana siyana ndakashanda navo vari sadunhu wangu ndinotondera kuti takaenda kunzvimbo dzakadai nekuchambuta nekumasvingo tapinda murusununguko muna 1980 dzanga dziri nzvimbo dzanga dzisina United Methodist Church. Saka ipapo mufundisi vangu Matanda wakabvionesa kuti munhu aitisa kwazvo kuti vhangeri ripararire munyika yese yeZimbabwe. Kana yakazokusiya kuzi Masvingo District ndiwo wakaritanga. Hazvina kugumira muno muZimbabwe mwega kuti makambozwa kuna wakazwa nenyaya yekuti mutungamiri waanyakuenda Bishop Pravdo Muzorewa Zimbabwe Annual Conference yakabuda ichienda muSouth Africa. Iwo ndiwo wanga vari pamberi mufundisi maoko Matanda kuti vhangeri riendeko kuSouth Africa riri pasi peUnited Methodist Church.
Chii chimwe chamunotondera nacho mufundisi maoko Matanda?
Chimwe icho mufundisi maoko Matanda ndinovatondera pamusoro pavo ngepemunhu aida Mwari kwazvo. Zvaioneka pakushumaira kwavo, zvaioneka pakunamata kwavo vanga vari munhu vaida Mwari. Nezvekare vanga ari munhu aigona kuroma vamwe vanonga vasiri vasandiri achivakwezva kuti vapinde muusandiri. Ndizvo zvendinotondera mufundisi maoko Matanda.
Ko kuno kuAmerica makawana here mukana wekunge muchizoshanda nawo?
Vakazouya kuno kuUnited States inini ndichizouyawo. Vakatanga kuuya ndisandauya. Ndakashanda nawo team conference imwe chete inonzi Baltimore Washington Conference. Ndinotondera chaizvo kuti vakanga ari mufundisi aigashirika nekuno kuUnited States nevamwe vake. Saka ndizvo zvendinotondera zvakare kuti vanga asi munhu ari mufundisi wevanhu vekuZimbabwe chete pa, vanga ari mufundisi wevanhu vese vese. Mufundisi maoko Matanda.